This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 15, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Hanemi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, ndichitevera zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kumarondera ndoko takatanga nako nezviro mangwanani tichizopinda marusape. Vanhu vanga vasina kuwanda fanika zvavanga vakaita nhasi, asi ndokutanga kunoita zvinhu hazvibva zvangotanga zviri moto moto.
Komiti yakapewa masimba ekuongorora maburitsirwo ari kuitwa mashoko nenhau munyika inonzwa pfungwa dzevagari vekwamutare nhasi.
Hurumende yoisa maziso ayo pavanhu vanozviitira mabasa avo kuitira kuti mari dzavanowana dzipindewo muhomwe yehurumende.
Makore makumi matatu nemana osvika Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere, asi veruzhinji vachiyaura nenhamo.
Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheibhola munyika dziri kumavirira kweAfrica wasvika pazana nemakumi maviri nemumwe chete.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Komiti yakapiwa masimba ekuongorora maburitsirwo ari kuitwa mashoko nenhau munyika yeInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI yapinda muzuva repiri nhasi ichiita misangano nevanhuwo zvavo pamwe nekuita hurukure nevemasangano enhau munyika vari kwamutare. Chinangwa chekomiti iyi ndechekuda kunzwisisa matambudziko pamwe nemashandira ari kuitwa mabasa ekufambiswa kwemashoko nekuburiswa kwenhau munyika. Sachigaro wekomiti iyi uye vari mupepeti akamboita mukurumbira munyika vaJoff Nyarota vanoti kunyange hazvo misangano yavakaita nezuro kumarondera nerusape pakaparurwa chirongwa ichi yakapindwa nevanhu vashoma, musangano wavaita nhasi kwamutare wapindwa nevanhu vakawanda.
Vanyarota avo vakaburitsa uori wakaitwa nemakurukota ehurumende mukutengwa nekutengeswa kwemotokari dzekuWillowville Industries kana kuti Willowgate scandal, apo vaiva mupepeti webepanhau reThe Chronicle varamba kudorongodza zviri kutaurwa nevanhu vachiti havadi kukasika kuzvipakura vasati vaburitsa gwaro racho. Vanyarota avo vakawambawo bepanhau reThe Daily News iro rakazovharwa nechisimba muna Gunyana 2003, apo vaJonathan Moyo vaiva gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vanoti vanhu vari kutaura zvavanofunga pamusoro pemapepanhau pamwe nedzine penyuro vakasununguka.
Musangano wekwarusape nezuro unonzi wakazosiyirwa panzira mushure mekukanganiswa nemunyora anoona nezvemabasa mubato reZANU-PF mudunhu reManicaland vaNathaniel Mhiripiri, avanonzi vakati vakanga vasina kuziviswa nezvemusangano uyu. VaMhiripiri vanonziwo vakapomerawo Vanyarota mhosva yekuda kushandisa komiti iyi mukuzadzisa zvido zveMDC sezvo vakakwikwidza gore rapera musarudzo dzapera dzekutsvaga achamirira MDC mudunhu iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaMhiripiri kuti tinzwewo divi ravo. Komiti yavanyarota ava vakadomwa kuvasa chigaro navamoyo ava vakavharisa bepanhau rakatangwa navanyarota reDaily News iri kutarisirwa kunge iri kuchimanimane mangwana yozoenda kumasvingo nemusi wechina. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyarota ava vanoti zvekuti vakakwikwidza kubato reMDC hazvishande sezvo vakavadoma kuti vatungamire komiti iyi vaiziva zvizere pavamire.
kumaronde rando kwa taka tanga nako nizuro mangwanani tichizo pinda marusape uvanhu vanga vasina kuwanda fanika zvavanga vakaita nhasi asi ndo kutanga kunoita zvinhu hazvibva zvangotanga zviri moto moto
zvii zviri kunyanya kutaurwa nevanhu kana kunyanya kusimudzwa mumisangano yamuri kuitai
vanhu vari kutaura chaizvo vane zvekutaura zvakawandisa vane zvichemo zvakawanda zviri maererano nekufamba kwemanewspaper kusvika munzvimbo dzavo nezvinenge zviri mukati memapepa acho vane zvakawanda zvavari kutaura vane zvavari kutaura zvakawanda wanda nezvemive maredio vane zvavari kutaura zvakawanda nezvekufambiswa kwemasoko neterevhizheni saka tiri kufara chaizvo kuti zvatanga zvakanaka
tinonzwa kuti nezuro pakaitawo kadambudziko kwarusape mushure mekunge paita vamwe
ndinofara kwazvo kuti muri kukatika dambudziko ndiyo nyaya dziri kuita kuti tifambe kudai vatapi venhau vane maproblems kadambudziko kamuri kutaura aka handiko kanyaya kangasvike kumhiri kwemakungwa munhu umwe chete one akanonoka kusvika munhu wezvematongerwo enyika zvikanzi imi vanyarota hamuna kunditumira munhu kumba kuzonditaurira kuti pano pane musangano wakadai dai isu hatina kutaurirwa neveministry of information vakatituma kuno kudai kuti kana masvika kwakati munozotuma munhu kumba kwavanhingi kuti vazive aiwa sozvatakambotaurirwa isu zvatakanzi tiite takaita takadaidzira mumaredhiyo takadaidzira mumanewspaper takadaidzira patelevhizhoni saka iyi nyaya isina nebasa rese ndikushama kuti ndo yakutofamba manje munhu umwe chete here vakomana nando kutapa nhau hereko kanyaya ikasina nebasa rese akaa pane basa guru ratiri kufamba riri kutendwa nevanhu
imiwo seboka mune zvimingamupinyere zvamati masangana zvepamazuva maviri amapinda muchirongwa ichi
kunze kwewamandibvunza woyo vamhiripiri hapana zviri kufamba zvakanaka chaizvo vari kutoti takuonai saka vari kutaura zvichemo zvavo zvakawanda
ndichidzokawo kunyaya yemuri kuti yavamhiripiri isina basa iyi tinonzwa kuti vari kugunun'unawo kuti vanyarota munhu anga ari kubato remdct munguva yesarudzo
vanhu vakandituma pabasa iri vekuministry of information vanozviziva zvikuru kuti gorero vanyarota vakamboita kandidheti yemd hazvinei chandakadaidzirwa ina hazvichi zvemdc zvisina nebasa rese nezvatiri kuita vamugabe vanozviziva havana kuona zviine basa kuti ndiite basa randinogona randakatemerwa nyora vamhiripiri vachida oro vasingadi
vanga vari sachigaro veinformation and media panel of inquiry vajof nyarota vari parunhare kwamutare nestudio 7
Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemana yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu 18 kubvumbi. Studio 7 inokukokai kuti mupewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva iri padande mutande redu reFacebook kana paWhatsApp. Tumirai mashoko enyu kuWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-577-5835. Namba dzedu zvakare 001-202-577-5835. Mashoko enyu amuchatumira pa WhatsApp achazoburitswa pamhepo pazvirongwa zvedu. Munokwanisazve kutumira namba dzenyu dzenhare tigokufonerai kuti titape mazwi enyu. Munogona kutumirawo tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Teererai mazwi enyu achibuda pastudio 7.
Hurumende inoti iri kushanda zvakasimba kuti isimbaradze chirongwa chekutangira kubatira mitero vanhu vose vanoita mabasa emaoko kana vane mabhizimisi madiki. Hurumende inoti ine fungidziro yekuti mabhizimisi madiki aya kana kuti small and medium scale enterprises ane mari iri kutenderera imomo inosvika mabhiriyoni manomwe. Mashoko aya anoteverawo zviri kutaurwa nehurumende zvekuti iri kutadza kuwana mari yakakwana yemitero sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muupfumi zvapa kuti makambani akawanda avharwe.
Ongororo yakaitwa neFinscorp MSME muna 2012 yakaratidza kuti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nemazana masere vari kuzviitira mabasa avo. Finscorp inounza pamwe hurumende, sangano reZimbabwe Multi Donor Trust Fund, World Bank neFinmac Trust. Ongororo iyi yakaratidzwa kuti vanhu zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana vane makore anodarika gumi nemasere vari kuzviitira mabasa avo. Dunhu reMashonaland East ndiro rine vanhu vakawanda vanonzi vanozviitira mabasa. Vachitaura pamusangano weNational Business Council of Zimbabwe nezuro, mukuru weZimra vaGeshom Pasi vanoti vave kushanda nemakurukota anoona nezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema uye gurukota rezvematunhu kuti vaone kuti vobhadharisa vanhu ava sei mitero.
Vapasi vakatiwo hurumende ichashanda nevanozviitira mabasa avo ava kuti inge ichisimbaradza kudyidzana kwavo. Asi vachitaura pakuparorwa kwebudget gore rapera, gurukota rezvemari vaimbova gurukota rezvemari vatendai BT vemDCT vakakurudzira kuti hurumende isangopembedza vemabhizimisi madiki ichisiya kumudziridza mabhizimisi makuru. Studio 7 inokwanisa kubata gurukota rezvemari vachinamasa kuti vatipewo divi ravo. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mehlo makuru avo vanotungamira sangano vanoona nezveupfumi musangano reResource Exploitation Watch kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Vanhu vari atoti maSMEs kana kuti mabhizinesi madiki vanoshandisawo zvinhu zvakaita semaroads, vanoshandisawo zvinhu zvakaita semagetsi, vanoshandisawo zvinhu zvakaita semvura, vanoshandisawo zvimwe zvinoita kuti hurumende inenge ichibhadhara. Saka sezvavangofanawo nemakambani mahombe, sezvavangofanawo nevanhu vari kuenda mumabasa vari kubhadhara mataxi mitero iyi, vemaSMEs vanofanirwa kunge vachibhadhara mitero. Zvatorera hurumende nguva yakareba kuti zviitange kuitwa. Asinotenda kuti izvo hurumende yazviona kuti izvo zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa. Uye imwe nyaya ndeyekuti izvo mataxi yedu kwatiri kutora mitero kwaita kushoma nezviri kuitika muekonomi, seikonomi ine matambudziko ainawo. Saka zvaita kuti zvagugombedzera hurumende kuti ichitanga kutarisa maSMEs kuti izvo vange vachionawo mutero kubva kune mabhizimisi avanenge vachiita.
Asi zviri nyore here kuti Zimra ikwanise kunge ichiona kuti mitero iyoyi yabhadharwa?
Vazulu chinhu chakaoma, nekuti maSMEs mazhinji, mabhizimisi madiki, anenge asina pakarejestwa. Vamwe vacho vanenge vachiitira mabhizinesi vari mumba, vamwe vanoitira mabhizinesi vari parodhi, vamwe vanoita pamabhizinesi pekuti unyatsoti apa ndo pavo, zvinonetsa kuti unyatsoona kuti ndepapi pavari kuita mabhizinesi avo. So ndo dambudziko guru reZimra ratinoshaya mumakambani akaita semakuru, nekuti makambani makuru anenge akarejistwa kunzvimbo dzakaita sana Registrar of Companies, vane matax ID. But ava vemabhizinesi madiki vazhinji vacho nishayenenge isina zita, zvinenge zvavanoita zvacho hazvina kana pamapepa anoratidza kuti pane chaitika. Saka ndo dambudziko guru reZimra. Asi zvatinokurudzira Zimra ndeyekuti dai yatarisa nzvimbo dzakaita sana Mbare, kwakaita sekunana Siaso, kwekuti izvo vanhu vanenge ane paanonzi apa ndo paanenge achiitira bhizinisi rake. Saka kuti iwewe ukwanisa kuzobhadhara tebhuru yako either yepamusika kana kuti yekuSiaso, vanenge unenge wagombedzerwa zvino kuti chiva une inonzi tax clearance ye, kana kuti chinoratidza kuti uri kubhadhara tax.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mihlo makuru vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara, avo vanoti hurumende haifaniri kungonokohwa mari isiri kubatsirawo vemabhizimisi madiki ava.
Hazingo wakaita nisa at face value idano rakati na kei. Nesu makaona nyika zakati wandei, especially kunana East Asia huku. Iwo ma MSMEs haya, aru kukontributa, zakati nyanyei, kukukwira kwe upfumi we nyika idzodzo. E, asi chakakosha ndeche kuti hurumende, igadzirise environment, for example, manyaya za infrastructure idzodzo, no, we ma MSMEs haya operate. Nyaya dzinofanira kunge dzichigadziriswawo nehurumende kuitira kuti vanga vaine pekushandira pakati nakei, uyewo unzwewo mitemo maregulations anoisapotawo zvakare maoperations emaSMEs, kuti maregulations anocriminaliza. Nekuti zvatatichiona nguva yapfuura ndezvekuti hurumende dzimweni dzenguva mimwe mitemo iripo yanga ichitocriminaliza mamwe maactivities emaSMEs. I think zvakakosha kuti iwo maSMEs aoganizwawo nehurumende, uye pauyewo nemitemo inoita kuti mabasa avo anga achivandudzwa.
Asi vamwe vari kuti hurumende inenge iri kupedzera hayo hoko padewe retsindi. Ingadai ya isa mari yakati wandei mumakambani mazhinji makuru aya ari kuvhara muZimbabwe. Munoti kudini mashoko aya?
Zvobvumirana nemashoko aya to some extent. But makaona kuti mamwe matambudziko ari kusanganikwa nawo nevanhu vari mumaSMEs aya, matambudzikowo zvakare ari kusanganikwa nawo nevanhu vari mufomal sector. For example, takadarisa nyaya dzeinfrastructure, inyaya dzinoaffecta both formal nenonformal. Zvakango fanana, makatarisa nyaya dzecompetitiveness, inyaya dzinoaffecta both formal nenonformal. Makatarisa nyaya dzecost of doing business, dzinoaffecta vanhu vesawo. Saka chekutangisisa, hurumende yakatanga kugadzirisa mastructural bottlenecks, dhila nemastructural bottlenecks aya, zvakutobatsirawo zvakare kuti muve neease of doing business muekonomy. Kana mava neease of doing business, zvakutaura kuti both formal nenonformal inobenefitawo.
Nyanzvi munyaya zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7, muri kufarira zvirongwa zvedu zvematongerwo enyika here kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere? Teererai chirongwa cheStudio 7 chakakosha pamusoro perwendo rweZimbabwe kubva yawana kuzvitonga kuzere. Mangwana tichatarisa nyaya dzekurima. Musakanganwa kuteerera. Studio 7 ndeyenyu vana veZimbabwe.
Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokura zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheEbola munyika dziri kumawirira kweAfrica wasvika pamazana makumi maviri nemumwe chete. WHO inotiwo mapazi ezveutano muGuinea, Liberia pamwe nedzimwe nyika anoti vanhu vabatwa kana kuti vanofungidzirwa kuti vane chirwere cheEbola ichi vasvika pamazana maviri. Liberia inoti ine vanhu 13 vafa nechirwere ichi. Zviri kubuda munhau nhasi zvinotiwo vakuru vakuru vemuGambia varambidza ndege dzavo kutakura vanhu vari kubva munyika dzine dambudziko rechirwere ichi. Shondo Rapera, mtedzeri wemkuru weWHO vaKG Fukuda, vakati chirwere chakabuda muWest Africa ichi idambudziko guru rakatarisana nenyanzvi munyadzi zveutano pasi rose. Vafukuda vanotiwo panogona kutora mwedzi mina kuti dambudziko iri ripedzwe.
Muchuchisi wenyaya iri kupomerwa mumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa nepasi rose Oscar Pistorius vaGary Neal vapedza kubvunzurudza vamumhanyi uyu vachiudza dare kuti Pistorius aiva nechinangwa chekupfuura nekuuraya musikana wake River Steenkamp. Nhasi ranga riri zuva rechishanu vaNeal vachinetsana naPistorius pamusoro pezvakaitika chaizvo gore rapera, vachuchisi vachiedza kupikisa Pistorius uyo anoti akaridza pfuti senzira yekuzvidzivirira kumunhu waaifungidzira kuti ainge amupindira mumba make. VaNeal vapeta kuchuchisa nyaya iyi vachidoma misoro inokosha pakupomera Pistorius mhosva yaakatarisana nayo, asi Pistorius aramba zvakare zvaari kupomerwa. Thank you. vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Yashikanguye kuti timbonzwawo zvinofungwa nevateereri veStudio 7 vatumira mashoko avo kwatiri vachishandisa WhatsApp.
Ndinoti Julius Masai tinogara kuhwange. Nemamiriro akati haupfumi ndiona neumba vavuta ZANU-PF ndiona kuri kuenda nyika yake yakuenda kumawere. Katasa makambani akatasa naNRAVETI. Matamisira akuita vashandi. Vava ne 10 months sevasingatambiri pregnancy. Sofa vakutuwa mari vachitwa mahafu hafu. Kwa kuna na kole ya rifuti, wawani ma 5 months wakunda wawani kana pei.
Imi munoona zvichizo gadziriswa sei, tichiona kuti kupera kwevikirino tinengeta ane 34 years tapinda munya iyo yekuzvitonga kuzere.
Magadziriswa tingaita ndiye kuti pane pakuda mazvemavhoti, tiutumira 2018, nekuti magadziriswa tingaita kuti hapana zvatingazviita, nekuti masimba ari kuzvanipiwa.
Imi munorarama sei zuva nezuva mati muri kuhwange muri kukwanisa here kunyatsochengeta mhuri uyezve mhuri yenyu yakakura sei?
Ini mhuri yangu nemwana umwe chete but kumararamira ndiita tinorarama nokutengesa madiscard nekuti mari yepe yacho haitoka asi kukwana. Tava ne 4 years sina kana kuona kana increment.
Muchishanda kupi?
NRAVETI.
Mataura nyaya yemajuscard zvinofamba sei? Munoshandisa mari yakawanda sei uyezve muri kuwana mari yakamira sei?
Pamajuskati ya marechi ninka hapa ni pasi na kana marike ukunguwe wani kukawanewe kutenga usavi ni ufu hundi zishungo hundi zishungo hundi zishungo hundi.
Tinoona kuti hurumende parizvino iri kuti iyo ichada kudzika mutero pane avo vanozviitira basa remaoko sevari kuita iye inonzi informal trading. Munozviona sei izvi?
Ako kwangu dangobira vanhu hationi zvine pundudzi.
Munoona remangwana renyika rakamira sei semaonero enyu? Nemamirira akaita nyaya yeupfumi hwenyika.
Kana ZANU-PF ikaramba ichingoripo hara mangwana renyika tingona zvisingoramba zvakangooma.
Pane zvimwewo here zvamungati imi zviri kufambawo zvakanaka munyika pari zvino tichitarira kuzvitonga kuzere?
Pari zvino hapana chati kuna chiri kufamba mune zvakanaka. Tiri kutongoona vanhu vazhinji vari kungoshupika. Vava zvakaitiwa maelection a2013 31 July hapana chatakamboona chakati chachinja chati pane kundu.
Tinotenda vateereri veStudio 7. Tine urombo tatadza kukupai nyaya kuna Chiripasi, asi yezvino tokuzoserai kuna Thomas Chiripasi achitarisa zviri kuitika munyaya dzeupfumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Veruzhinji munyika vakaita samai Sonia Mukurazhizha vanogara mumusha webudiriro muno muHarare vanoti upenyu huri kuramba huchivaomera kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980.
Kutanga kwakatowanikwa nyika kuzvitonga kwacho takamboita nyika yakambenge iri nani asi taiona sezviri nani asi zvaitoenda zvichingodzikira zvichingodzikira kusvika padasvika iye zvino hai zvino hapa zvisina zvachose upfumi hwenyika hwacho hapa zvisina hatitsumboona kuti huri kuenda nepi.
Izvi zvatsinhirwawo naamai Susan Moyo vanogara kuGlenview vachitichanyanyonetsa kusawanikwa kwemabasa izvo zvave kupa kuti mhuri yavo ishaye chouviri.
Haa zvinhu zvakaoma mari hakuna izvozvi zvamuri kuona mabhusha aya ukatengesa hazvitengwi vanhu vacho havana mari saka zvinhu zvakangooma munyika mabasa hakuna. Hatitombozvoti zvoitwawo sei nevakuru nekuti tisi tatotambudzika tatopererwa toita sei.
Musangano reZimbabwe Indigenous Economic Empowerment Organization vaPaddington Japa Japa vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo pamwe nemamwe makambani nenyika dzekumavirira ngazvibviswe vachiti izvi ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti zvinhu zviome munyika.
Ukaenda kune nzvimbo dzakaita seBulawayo rinova guta rechipiri pamaguta makuru munyika yeZimbabwe hakusisina chiriko mumaindastry. Muno muHarare hakusina chiriko maindustry mazhinji akurendesa maChina hakusisina chiripo changosara ireception chete. Saka zvino zvaoma nyika ino yaparara. Hakuna urombo wakamboitika munyika huno se urombo. Sondo rino rese, sondo rese usina kubata kana $5 chaimo. Mari yetiri kusenzisa haisi mari yemuno. Uku masanctions aya akaiswa na America nenyika dzeku Europe ari kubandawo nerumwe rutivi. Ari kutitadzisa kuti tiwane mari kubva kune iyo ma institutions akaita se World Bank ne IMF. Zvinova zvabva zvaita kuti upenyu home sisi. Nyika ino iri kudai inonzi balance of payment support amend kuti tingaiti chii nemuririmi rwedu rwechishona. Mari inobva kunze isiri mari yedu inoiswa kuti tumari tushoma twetiri nato tukwanise kumutsa maindustry. Tukwanise kumutsa avo vane vari kuzviitira maya atinoti maindigenous Zimbabweans vane tumabhizinesi tudiki. Kuti utore chikwereti kubhengi iye zvino hazvichaiti nekuti unogona kutora. Hapana chekuita nacho pamari yacho kana kwaiwana. Hapana chekutengesa, hapana chekutenga. Hapana zviri kugadzirwa maindustry. Saka ukaitora mari yacho unoitise chii hapana. Saka tiri kuti isusu aiwa hazvisirizvo zvataifungidzira. Izvi zvakonzereswa neutungamiri huri munyika munomu weZANU PF. Utungamiri husisina basa nevanhu. Utungamiri hwaakuita kuti hwaakuzvitarisa ivo chete nemhuri dzavo. Hakusisina zviya zvekuti vatungamiri vedu vaakutarisa vanhu veZimbabwe sevana vavo. Hapasisina. Paita mutsauko mukuru negepi guru pakati pevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vaimbo vachipanga mazano munyaya dzeupfumi kubazi rezvemari vanotiwo upfumi hwenyika hwakadonha zvikuru kuburikidza nekupinda kwakaita nyika muhondo yekuDemocratic Republic of the Congo muna 1998.
Kupinda kwatakaita muhondo yeDRC kwakakonzera stress kufiscus. Kwakakonzera kuti mari isitiri nyika inonzi low income country and mari yatinayo inenge ichida kuti itwe allocate kuma priority sectors akafana ne education ne health. Nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti yotsine nyika iwande. But mari yatakapindirwa kumama expenses akadaro semafungiro angu yaifanirwa kuita funded nema regional bodies akafanana nana AU. Nezvimwe zvakadaro because it was costly for the economy and zvakabatsira kuti tipinde situation yatiri kuzowana tiri right now.
Vajapa japa vari kukurudzira hurumende yeZANU PF kuti ishande pamwe chete neMDC vachiti zvinhu zvakanga zvarerukira veruzhinji pakange paine hurumende mubatanidzwa. Vanoti zvinhu zvizhinji zvakatanga kuwanikwa muzvitoro pakaumbwa hurumende mubatanidzwa uye mishonga yakatangawo kuwanikwa muzvipatara panguva iyi. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende iri kutsvaga mari inodarika mabhiriyoni makumi mana emadhora yekuti ikwanise kufambisa chirongwa chayo chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Socio-Economic Transformation kana kuti ZIM Asset. Pari zvino, sekutaura kwavachinamasa, hurumende ine chikwereti chekunze chinosvika mabhiriyoni matanhatu nezana rimwe chete nemamiriyoni emadhora. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakanyanyodonha pakavambwa chirongwa chekugovera ivhu patsva muna 2000 chakaitwa nehurumende yeZANU PF icho chinonzi chakakonzera kudzingwa kwevarimi vechichena vaidarika zviuru zvina mumapurazi uye vashandi vavo vakasara vasina mabasa pamwe nepekugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwa kuti tichatarisa nyaya dzezveupfumi kubva Zimbabwe zvaiwana kubva kuzvitonga kuzere paLive Talk anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri. Tokusiyai mina Chris Gande nasandra Nyaira.